vatsvangirai vakaroora maroorero edu chaiwo echivanhu evana vatemawo muno muzimbabwe vokuti unonobhadhara mari. Ndinofunga vazhinji vanoziva kuti mwedzi wapera uyu prime minister vakaita engagement nechitsvarakadenga chavo mai Elizabeth Macheka, saka vakazoendesa mari masvondo atiperei kuvakarapwa vavo kunana vatezvara pawekend apa kubhuera akanga ari makuerere vachipemberera muroora mutsva. Saka hongu vatsvangirai vakaroora.
Tinonzwawo zvakare kuti vakasvitsawo mudzimai wavo kune mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru, vakatambirawo sei zviitiko izvi?
Aiwa, hazvisi zvekuti vakatambira sei, yayanga iripo ndeingoti changa ingori ketesi kana ngoti mutemo chete. Saka ipapo vatsvangirai vakangoona zvakakodzera kuti varatidze mudzimai wavo, nekuti hazvingaiti kuti vazosangana kumwe mitambo yenyika yakafanana neindependence kana parufu kuti vatange kuratidzana madzimai. Yakanga ingori ketesi chete yavakaita nezuro.
Pane tarisiro here yekuti vana vezimbabwe vangazoratidzwawo mudzimai mutsva uyu kuburikidzawo kana nemichato nezvimwe zvakadaro?
Mai tsvangirai vari kuoneka mumitambo yakati wandei papeace prayer yatakaita masvondo apera aya kumukobha, vakanga varipo vari parutivi pavatsvangirai. Saka hongu vari kukwanisa kuonekwa, asi kana nguva yetsvitsa yakwana, aiwa ruzhinji rwezimbabwe ruchaziviswa.
Veruzhinji, zvii zvavangatarisira kubva kuna mai tsvangirai?
Ndingangoti roo yavangangokwanisa kuita yakanyanya kukura inyaya yekutsigira vatsvangirai pabasa guru ravainaro rekuti vana vezimbabwe vayambuke vapinde muKenani. Ibasa rakakosha chaizvo rinoitwa nemudzimai kuchengeta nokugara nemurume ane basa rakakura kudai. Asi tinoziva kuti pane zvakawanda zvinoitika. Munoziva vatsvangirai mukuru wemusangano, kumba kunosvika vaenzi, kunosvika vana vemusangano vanenge vachida kuuya kuzobatsirwa, vanodo kusvika mapana amai. Saka ibasa zhinji chaizvo ravachaita riri kumberi uku renyika, remhuri nerekumusangano weMDC.